chikonzero chikurira kuti tinerasi ku embassy Nigeria inyaya yekutumira mashoko kuvatungamiriri vemuAfrica SADC Africa Union uine hurumende yemunozimbabwe kuti kumbunyikidzwa kuri kuitwa zvizvarwa zvemunigeria vechidiki vari munigeria kumbunyikidzwa kwevechidiki vese muAfrica kumbunyikidzwa kuri kuitwa vechidiki munigeria hamusi kuzvisungudzika munigeria chezviri kuitika kwese kuafrica so iyi ihondo yekuti tinofanirwa kuwanikwa tichibatana sevechidiki vari muAfrica tichirwisa nekuti patainzi tawana rusununguko kubva muutongwa hwevachena tichinzi takusunga sevatema taifanirwa kuwanikwawo tichiwanawo rufaro tichiwanawo rusununguko tichiziva kuti hatichawanikwe tichipfurwawo nekidi mukarangarira donzo reafrica union regore rinoiri nderekunyaradza putu silence the guns but tiri kuona kuti puti dzikuramba dzichitorira puti dzikuramba dzichishandisiwa so chaita kuti tinyanye kuda kuinda nhasi kuembassy nigeria inyaya yekuti tiri kuona zvinorwadza kwazvo kuti zviri kuonekwa nevamwe vedu vechidiki kunigeria zvinhu zvatirosanganawo nazvo muno kugusa kwari kuita sazi ikoko isi ndokugusa kwatoda kuitawo fereti muno kuti vechidiki taneta zvakwana sokwanira
matambirwa sei pamasvika pamuzinda wenigeria manga muine mapetition here amakwanisa kusiya
tasvika tine petition asi hanzi vanokwanisa kunge vachigamuchira petition iyo havapo nhasi tikavati aiwa kana zvichine zvakatatumwa nhumwa shoma nani kuti dziuye dzizokupaiwo petition yedu imi mukasaigashira tichazouya takawanda touya tozogarapo kusvika manzwawo nhunha dzedu nekuti isizo hatingati tauya kuzotaura nemurunyararo tichinzwisana murugare moramba kuda kutorawo petition yedu saka petition datinayo ende varamba kuigashira saka tichadzokera tava ruzhinji tava kuvaradza simba revanhu
kune vamwe vanoti sei mafunga kunoratidzira pane zviri kuitika kunigeria musingaratidzire pane zviri kuitika muzimbabwe
kune vanga vachifunza kuti vazotanga kunzwa nhasi hakusi kuti kwanzi tatanga kurwisa nhasi magara munotiziva wani asi zvinoratidza kuti aiwa tawedzera magiya kana taimbofamba mugiya namba waiko zvotava mugiya namba 7